Upimi kuyanu.
Lashara pavakaru rabato retizi mwarare nasi. Vakafano bata chigaro chevanoona nezvekufambiswa kwezvinhu mubato iri. Vakamirira kuita Congress. Vagodzirisene ngamu. Vati bato ravo rinomirira nyaya dzeguta ruzhinji. Kwete kuti vashoma vari mubato riri kutonga pamwe nemuhurumende. Vazvimbe matumbu nokudya refa renyika vega. Veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo. Vatsene ngamu. Vati bato ravo richatorera vakuru vakuru vane mapurazi akawanda vari muhurumende pamwe nemuzanu PF. Rogovera mapurazi aya. Kune veruzhinji vasina kuwana minda pachirongwa chekugoverwa kwevhu richibva kuvarimi vechichena richiendeswa kuvanhu vatema.
Minda takakutora kubva mumaoko evashoma vanosanganisira mashefu naiwo vamunangagwa rao purazi tinofanira kutora. Vofarawo ne 100 hectares dzimwe 3 systems dzopiwawo vamwe. Kuyamika pano chete hapana chinokosa kuti uri president. You are just like anyone else. You are a human being just like me. So everyone must be ready to share. But nyaya yacho hama dzangu mazimbabwenzi voziva kuti ihondo yatatanga.
Vatsene ngamu vashora kusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika vachiti zviri kukonzerwa nekutadza kutungamirira kwebato rezanu PF pamwe neuori hwatekeshera munyika vachiti bato ravo richashanda zvakasimba kurwisana neuori. Semuenzaniso, vatsene ngamu vadoma muzvinabhizimusi vakuda tagwirei semunhu ari kuita uori hwakanyanya munyika avo vavati ndivo muridzi wemigodhi nemabhizimusi mazhinji munyika.
Tirikuda kurwisa nauye uori kuti mbavha dzipinde mujeri ndorimwe dodzo reduro. Ndokusaka takarumba yatinoti Zimbabwe Anti-Corruption Citizen Task Force nekuti takaona kuti rimwe bandiko riripo harichakwanisa nekuti nairo ratokora futi. Hakuna organization iri corrupt munyika muno kunge zvacho. Zvino kana mupurisa akuba achasunga mumwe ndiani? Ko kana gadha akuba achagadha musha ndiani? Tosagaira umwe mugadhi wekugadha gadhi.
Vashorawo hurumende yezanu PF nekupa zvizvarwa zvechina nebelarus mabhizimusi akawanda munyika asi zvizvarwa zvezimbabwe zvisina chazviri kuwana. Vachiti vekunze ava ndivo vari kungomora zvicherwa zvenyika asi zvizvarwa zvezimbabwe pasina kana kobirira zviri kuwana mazviri.
Asi utengesi hweMDC ini handichahuoni nekuti utengesi hwandakuona ndo uri kutoitwa nezanu izvozvi iri kutengesa nyika kumachina takatarisa. Vari kutengesa nyika kumabelarusians takatarisa. Vari kuisa mainterest emaforeiners mberi yeruzhinji rwevanhu kumashure.
Vatsene ngamu vashora hurumende nekurambidza mapato anopikisa kuungana asi ivo vachiita madiro ajojina pakuita misangano nevatsigiri vavo. Vati mitemo yenyika inofanira kushandiswa zvakaenzana kwete kuti patariswe kuti munhu anenge abuda mbamani.
Totadza kuziva kuti maregulations ecovid aya amakaisa vamunangagwa makaisira isu here kuti muwane kuti mbunyikisa kana kuti makaisa kuti agaidhe munhu wose nekuti marimwe zuro ano makanga muri kuguruve zvakare makanounganidza vanhu paureka manine zvathousand. But kana yava fizi iri kuda kuungana iri EFF Zimbabwe iri kuda kuungana iri MDCT MDC Alliance ZPAP zvinobva zvanzi hamutenderwi kudarika 100.
Hatina kukwanisa kutaura nevakafano bata chigaro chemutauri wezanu PF vamike bima kutizwe pavamire nezvataurwa navatsene ngamu izvi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kubatika. Pakuparurwa kwefizi nhasi panga paine vakokwa vabva kumapato anopikisa akasiyana siyana kunyange hazvo bato reMDC Alliance risina kuzotumira mumiriri waro pachiitiko ichi. Vanga vakamirira MDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vaBenevolence Taisekwa vakurudzira kuti paite nhaurirano pakati pemapato anopikisa.
Ngatifambei tese semaopposition parties in Zimbabwe hand masikati ano ndakamirira bato rangu. We are inviting you ku any alliance any coalition yekuchaita munyika ino so long itakubvisa the ruling party inonzi zanu PF. Musatya kuuya kuti tisangane titaure tionesane kuti.
Mutungamiri webato reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vatiwo kunyange mapato anopikisa awanda munyika mapato aya anofanira kugara pasi oita mushandira pamwe wekubvisa zanu PF mumasimba musarudzo dziri kuuya.
Muono wefizi muono welidi
Azina itiwa kukuita zindu wame ita zei anosiana. Saka saizozo ndino da kuvindisa kuti pano kwana 2023 pachaita sungano yekubvisa panopera. Ende musungano yoite ngatakamira tose vechiduku vakuru tichiti
yakwana nguva yeleadership itsva ichabvoku nevechidiki vanopfungwa dzitsva dzinoda kubatanidza mhuri yeZimbabwe.
Zvichakadai vatenengamo vati havasi kuzopeta maoko vachisiya bato reZANU PF richivarambidza kuita misangano nekuvabharira migwagwa kana vachienda kumisangano sezviri kuitwa mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Vaenderera mberi vachiti havasi kuzorega ZANU PF ichibirira musarudzo. Zvichakadai vatenengamo vabata bata nyaya dzakawanda dzinosanganisira kushayikwa kwemabasa munyika, kushungurudzwa kwevaimba vavarwi vehondo yerusununguko, kusamira zvakanaka kwehupfumi nezvimwe, vakumbira ruzhinji rweZimbabwe kuti ruvaregerere pane zvavakatadzira ruzhinji zvinosanganisira kushungurudzwa kwavanoti vakaita vemapata anopikisa vasati vadzingwa muZANU PF. Vatsenengamu vatiwo vari kutarisira kuti bato ravo richaita kongresi yaro yekutanga mwedzi unouya, apo pavakatarisira kuti pasarudzwe utungamiri hwebato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.